Gweta riri kumirira muzvare Linda Masarira pamwe nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu gumi nevana vakasungwa musi wa6 chikunguru pakuratidzira kwainge kwakarongwa nesangano retajamuka sesijikile campaign pamwe napastor Ivan Mawarire vehashtag this flag vagunun'una mudare nhasi nokunonoka kunyorwa kwemagwaro ezvakaitika mudare redzimhosva pamwe nemhosva iri kupomerwa varwiri vekodzero ava. Gweta iri vakudzai kadzere vaudze Studio 7 kuti kusavapo kwemagwaro aya anozivikanwa pachirungu kuti Transcription of the Record of Proceedings ndiko kwavamisa kuti vaende kudare repamusoro reHigh Court kuedza kuti muzvare Linda Masarira vatongewo vachibva kumba.
Nyaya Linda Masarira yanzi iri kudzokera mucourt iri kutongwa musi wa25 August half past 9 makusini. Uyezve takakumbira kudare kuti record of proceedings rake riitwe transcribed zvichazoti pamukano kuti tiende kuHigh Court kuti tikumbire kuti atongwe achibva panze. Rekodhi harifaniri kutora nguva kuti transcribe. Ndomamirira zvakaita.
Vamwe vari kutongwa pamwe namuzvare Masarira vari kutongwa vachibva kumba mushure mekubhadzara mari yechibatiso kudare, asi muzvare Masarira vari kutongwa vachibva kujeri rechikurubhi sezvo vachinzi vane imwe mhosva yavari kupomerwa kwamutare. Dare rakaramba kupa mvumo muzvare Masarira yekuenda kwamutare kunogadzirisa nyaya yegwaro iri rakakonzera kuti anyimwe mari yechibatiso. Vakadzere vanotiwo vachataura namuzvare Masarira nenyaya yekunzi havasi kuwana mimwe mishonga yavanoda vari muusungwa.
Izvozvo zvinenge zvisiri pamutemo, handisati ndataura naye hangu maererano nenyaya yemedication, but pamutemo ari ane kodzero yekuti apiwe mishonga kana ane medical condition. At the moment no, handina chandandaziva.
Shamwari yamuzvare Masarira muzvare Mando waManeju vaudza Studio 7 kuti muzvare Masarira vari kurwara vakatiwo tariro yavo yangeri yekuti vatongo vachibva kumba sevamwe.
Tinogutsikana nejudgment yapiwa mukoti nekuti Linda munhu ane mhuri, ende isusu zvatanga takatarisa vamwe vose vakasungwa navo vakabuda kunze, but ivo vari kumusungirira vachimufikisira mhosva dzevanhu vese. Isusu patabva kumba tatine chivimbo chokuti Linda tikuenda naye kumba nekuti izvoni mhosva yake cheche yakaita, ende haisi mhosva yatinga takapara, zvinhu zvokuti vakangomubatirirawo. Asi nezvavaita pazvaranhasa zvinonge zvichitigutsa nekuti isusu kana takatarisa Linda munhu ane mhuri, munhu anofanira kunge achitoriritira mhuri yake, ende nawo ari kurwara. Maprison officers havasi kukwanisa kumupa medication yake yaari kuda panguva inoyi, saka ndo zvimwe zvinhu zviri kutirwadza panguva inoyi.
VaElvis Mugari vebato rinopikisa rePeople's Democratic Party ndemumwe wevange vari kumbare, vati nyaya yekuramba muzvare Masarira vari mujeri ichavapa kuti vatange kuratidzira.
Taramba tichiprotesta nekuti isu tinoziva kuti kuramba kwavari kuita vachivharira Linda, kuramba kwavari kuita vasingapi Linda mukana wokuti abude, izvozvo zviri kutiratidza kuti state haina umbowo hwakakwana maringe nekuramba kwavari kuita vakasungirira Linda. So isu ticharamba tiri mugwagwa tichidemonstrata, tichabva pano hasi kugumira pano, tichabva pano toita zvokupinda mumastreets nekuti maybe vanonzwa kana tichinge tikupinda mustreet neuwandu hwedu. Mazuva ari kutevera tichaunganidzana, tichamobhilizana tichibva kusecond People's Democratic Party, toda kuzadza mastreets eHarare chiti this government inofanira kuririsa Linda nekuti Linda haana chinhu chaakakanganisa chatiri kuona, uye zvakare Linda munhu ane mhuri and Linda utano hwake hauna kumira zvakanaka.
Mutongi wedare Vasten Mambanje vazivisa muchuchusi kuti agadzire magwaro ari kudiwa aya, vakati muzvare Masarira nevamwe vavo vachadzoka kudare musi wa25 Nyamavhuvhu pachatanga kutongwa nyaya yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.